mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19/2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutauriri wemapurisa assistant commissioner nyati vaudza studio 7 kuti vamwe vanhu vatatu pane vapfumbamwe vakafa nezuro munjodzi yakaitika pamazawe sidras vakatsva kusvika vaita dota hurumende yayambira zvakare vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu panguva yezororo rekisimisi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 kuti vamwe vanhu vatatu pane vapfumbamwe vakafa nezuro munjonzi yakaitika pamazawe sidras vakatsva kusvika vaita dota izvi zvakatevera kubonderana kwemotikari dzenhando yehonda fit imwe yacho ichibva yatanga kubvira njodzi iyi yakaitikira mumugwagwa weHarare neBindura mitumbi yevanhu vakafa ava iri kuchipatara cheConcession mumashoko kuvatori venhau vanyati vazivisavo kuti mazita evakafa ndivanani mune imwe njodzi yakaitika nemusi wesvondo pakabonderana marori maviri mumugwagwa wemutare Julius Dell vakafa vanoti Patience muzara wetu weku Wetro Company uye Garikai Charamba wekunyatsomba mumwe haana kuziviswa kuzita rake sezvo hama dzake dzisati dzaziviswa mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath akatanga nekuvabvunza kuti vatyairi vangaite sei kudzivirira njodzi dzemumigwagwa
kana vachienda nemotikari yavo vanofanira kuona kuti munhu achazinga achivatakura kana kuti ari kuatyaira haana kudhakwa ari sobha haana kumisa doro because tikuona kuti dzimwe taona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumwa doro zvakare nevamwe vari kushahanya tiri kukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi kana vaitiwo matripu anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki vange vachizororazve zvakare vamwe vacho vasatotikuvakurudzira kuti vasatore zvinodhaka kuvasanwe idoro vari pabasa kana kusvuta zvinodhaka
izvi zvine njodzi yei vagoliath
zvinozovavhiringidza kuti vanyatsoona pamugwagwa kuti pamugwagwa pamire sei kutora doro kunokonzeresa kuti mutyairi anogona kurara achidraivha ozovhunduka kana kuti motikari yaakutoenda pakashata kana kuti aakurovana neimwe motikari ozonyepa kuti hanzi ndaona chimwe chinhu handifuura pamberi pangu munhu iye anenge atodhakwa akanzwa munhu akutotaura kuti ndaona kiti kana ndaona munhu anenge achitonyepa munhu anenge akatodhakwa kazhinji saka tichingokurudzirana kuti tisadhakwe tisanyanyomhanya iyo zvitatarisa nenguva yekunaya tokurudzira kuti vatyairi vafambawo nengatisidhiri naniwo inodzoreka isingakure pahanzi kilomita per hour zvinoita kuti vanhu vange vachisvika zvakanaka
ko kana mutyairi aneta munokurudzira kuti aite sei pamugwagwa
kana munhu anzwa kuti aneta ngaaudze mapasenja kuti ndikumbira kumbozorora for 10 minutes kana 5 minutes opaka bhazi panokwanisika kunge achifaka pakanaka paasingavhiringidze dzimwe motikari ozorora ozosimudzira zviri nani kunonoka pane kumhanya nyetsaona zvinokonzera tsaona kumhanya zvisina mwero vamwe vatyairi ndo vanoda kuovhateka pamablind corners nedzimwe nzvimbo dzisingaiti kuti vange vachiovhateka nekuti anenge aida kukurumbidza kunozorora isuti ngatambe pore pore tosika chete nezvatirikushedzera ngatambe pore pore tosika chete kumhanya handi kusvika.
Imi sesangano zvii zvamuri kuitawo panguva ino yezororo kuti mumigwagwa musaite tsaona?
Isusu sesangano tichazenge tichiita muawareness kampeni tichitaura nemapasenja kuti vakaona zvakadai zvichiitika ngavakurumidze kutipo information tichiiso kumapurisa kuti vange vachitibatira kuronda mota idzodzi kana kukapfane marodblok nemarodblok nezvinhu zvinenge kune marodblok mahighway paholidhay yataakuenda vanobva vabatirwa parodblok kana kuti vanobva vayeuchidzwa kana kuti vanobva vatopatorwa matani yekuti vange vachiziviswa kuti vasaite zvavari kuita pamugwagwa yekuziviswa varidzi mabhazi nezvinhu zvichakanaka zvokushanda nezimbabwe passenger transport organization tinenge tichivazivisawo zvinoitwa kupamugwagwa kuti vange vachiturawo vashandi vavo kuti vasamhanyi kana kuti vasaite zvinhu zvisingatenderwa pamugwagwa.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA riri kukurudzira hurumende kuti iwedzere mihoro yevarairidzi kusvika pamadhora mazana manomwe ekuAmerica kana kuti US$700 sezvo riri kuti varairidzi vari kunonga svosve nemuromo. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati imwe mari yaipiwa vashandi vehurumende kusanganisira varairidzi ichinzi COVID allowance inenge yave pamari yavo yemihoro zvavakati zvichabatsira vashandi. Mari yekubatsirikana iyi inosvika zana remadhora nemakumi mashanu kana kuti US$150. Mukuziya nyaya iyi tabata vachangosarudzwa kuva munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera.
Isusu pozisheni yedu ichachayo ndeyekuti patakapedzisira chaipo chaipo kutaura nehurumende mari yataiti tiri kuda was $840. Taidaro nekuti izvi zvainge zvabva maringe neresearch yatainge taita yairatidza kuti zvinhu zvikwane panguva iyoyo yokumashure uko yaiva 840. Asi pari zvino neresearch dzatiri kuita zvotoratidza kuti mari yatinoda iri pamusoro pe1000. Asi tinozviziva zvedu kuti hurumende haikwanisi haigoni kutipa kamwe chete kungoti ga mari ingave inodarika 1000.
Zvamunokumbira kubva kuhurumende ndezvipi vataderera?
Zvatinokumbirisa kuhurumende ndezvekuti igone kutidaidza nekukasira kuitira kuti itipe mari inoringana nezvatakapedzisira tichikumbira inova 840. Tinotarisira kuti hurumende inofanira kupota ichiti choti 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 zviri maringe nekuwirirana apo patinenge tagara pasi tichikurukura kuitira kuti isusu tigonewo kutambira izvo zvavanenge vatipa kunyange zvisingasviki apo panoda mwoyo kana kuti patakapedzisira kukumbira. Ndo paunoona vamwe vanonyorawo vaiti takati 700. Patakataura pandakataura nawo yaiva nyaya yokuti isusu iye zvino hurumende inotipa 300. Dai zvichinge zvichikwanisika inofanira kuti wedzere togara pasi zvetoti wedzere togara pasi zvetoti wedzere maringe nekuona kuti kunze kwakamira sei uyezve zvichiindirana nekuti tione kuti vari kupota vachitipa kuti tigozoenda tinosvika apo patinonyatsokodzera kuve tinofanira kupiwa. Saka 700 yakataurika maringe nekuti taiti ngavapote vachiwedzera wedzera apo nepapo.
Vataderera, mari yamakapedzisira kuudza hurumende kuti ndiyo yamuri kuda imarii?
Mari isusu yatakapedzisira kuti ndiyo yatinoda 840 US dollars kunyange zvazvo tichiziva kuti inofanira kunge mari yatinopiwa pari zvino ichidarika 1000. izozo asisi zvinhu zvinonyanya kunetsa nekuti zvinhu zvatinogarira pasi toita yatinoti research tonyatsoonesana kuti zvikwane maschool fees evana vedu kubhadhara dzimba marendi kubhadhara zveutano our medical health kubhadhara zvokufambisa kuenda kumabasa zvose izvozvo zvinoita kuti tisvike ipapo patiri kutaura
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hurumende yayambira zvakare vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu panguva yezororo reChristmas. Inotiwo iri kushanda nemaindustry kuti zvinhu zvisashayikwa panguva yezororo. Mugwaro kuvatori venhau, gurukota rezvemaindustry Amai Stembiso Nyoni, vanoti vemabhizimisi vane zvose zvakakwana kutengesera vanhu panguva yezororo reChristmas, vachiti mitengo yezvinhu zvakawanda yava nenguva isina kukwidzwa, naizvozvo bazi ravo richange richitarisisa kuona kuti hapana vanokwidza mitengo yezvinhu panguva iyi. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvokushidzira vemabhizimisi hazvishande.
Tingati uku kuvhundusira vamabhizimusi kuti vasakwidza mitengo yavo Christmas nenyuwere apa handiyo nzira ingatorwa nehurumende kuti vamabhizimusi vasakwidza. Hongu vanenge vataurirana navamabhizimusi, asi uku kutaura chete kwavari kungoita uku hakusi kwokutanga kuti vange vachipa mawarning akadai kuna vamabhizimusi zvisina kwazvinombosvika, zvisina unombozviteerera. Hurumende inotaura yataurazve ichitaura nyaya dzokuti kana kuti vasakwidza mutengo kana kuti vashandise exchange rate yakati yakati hapana unoteerera, nokuti hapana chivimbo chiripo chevamabhizimusi chevanhu vahavo kuti hurumende ine zvainoita kana vamabhizimusi vakakona kuteerera zvavanenge vachitarisirwa kuita nehurumende. Zvaitwa zveike zvino tinotoona kuti maprize acho ari kutokwira, ana mafuta, ana mbeu nezvimwe zvese izvi vanongokwidza vamabhizinesi pasina zvavanoitwa.
Professor Masocha, kutaura kuri kuitwa naminista Nyoni uku, kana vemabhizimisi vakasazviteerera chii chinoitwa, chii chakamboitwa pamusoro penyaya iyi?
Hapana chakamboitwa chatinoona kuti business rakati rakamboitwa zvakati. Zvinhu zvinongokwira madiro acho jina, vanhu vachidhurisirwa upenyu kuchiramba kuchioma. Saka kubetsera kwazvo handikuvoni kushiko kuti kunongova kungotaura kuti vanhu vafunge kuti hurumende inokendenga pamarwadzo atinoitirwa nokudhurisirwa. Zvekare tinotarisira tinoziva izvo kuti mabhizimusi mazhinji muZimbabwe angova mabhizimusi madoko ayaya anenge asiri mazvikurukuru avanotaura navo vachibvumirana navo. Madoko ayaya atinoti masmall businesses ndo akatowanda, ndo asingaiti bisangano navo vana minista ivavava, ndo vanogona kukukwidza zvunhu pavanodira zvisinei nokuti hurumende yataura chinyi. Saka kubetsera kwazvo handimbokuoni kuti kunobetserei zvekungoti kungotaura chete kusina simba mukati sokugara kwangogara hurumende ichiita panyaya dzamapraizi, panyaya dzoufumi hwenyika kuti vanoti vaita mamezha aya vana vamutuli, asi hapana unoteerera, asi hapana chinochinja.
Chii chinofanirwa kuitwa kumisa dambudziko iri, Professor Masocha?
Zvinofanirwa kuitwa zvinogona kunge zvakati wandei. Hongu vanenge vakaita musangano vamabhizimusi. Asi mabhizimusi avari kutaura apa anongo mabhizimusi mazvikuru kuru, tingati isu vana OK, vana Pick and Pay namawo mabhizimusi makuru ndo avanotaura navo. Ukazoenda kuna mawo mabhizimusi maduku ava anenge ndiwo akapararira munyika mose kumaruzevha uko, hakuna misangano yakadai yavanoita chibvumirano nayo nehurumende. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti hurumende kana ichida kuti zvishande izvi, ngainge ichiita misangano yekutumira vanhu kwese, kungava kumaruzevha kumabhizinesi iwayo, kungava kumarokesheni mabhizinesi iwayo, kwese vachinge vachitaura nevamabhizinesi makuru namadoko, kunyanya madoko iwayaya, kuti vasakwidza mutengo nenyaya dzakatsakati. Chimwezve chinofanira kuita ndechekuti hurumende inofanira kuumba chivimbo navanhu vomuZimbabwe, consumer confidence, taura iyai kuti vanhu vomuZimbabwe vave nechivimbo nemari yavo, kuti mari yatinayo iyi imari inobata ufumi hwedu hwomuZimbabwe. Chivimbo ichocho hachipo, vanhu vanenge vachivanonguva nofungidziro yokuti mangwana mari yandakabata inogona kumuka, isati ichatenga zvakawanda sezvairi kutenga nhasi. Saka mafambisirwo anga ari kuitwa ufumi hwenyika ndokuti haana chivimbo chakanyanya chinobva kuvanhuwo zvavo, chiri kuumbwa nehurumende. Nyangu vachitaura havo navamabhizimusi, vachibvumirana navamabhizimusi, ko hurumende yadivo kuita misangano navanhuwo zvavo, vanova ndivo vatengi, vanova ndivo vanodhurisirwa, kuti aiwa imi kana mukadhurisirwa zvakati mofana kuita zvakati. Saka zvamapraizi izvi zvemitengo izvi zviri kwese kunzungu nokunyimo. Kuvatengi vanofanawo kupindawo mumisangano iyoyi vobudzwa zvavanofanira kuita kana vakadhurisirwa. Vamabhizinesi voitawo chi? Veitawo misangano iyi vobudzwa zvavanofanira kuita kuti vasakwidza misangano. Saka kungoita chete nevamabhizimusi vachisiya ivo vatengi vacho kuchenjedza vatengi zvavanofanira kuita, hazvina kwazvinosvika, nokuti vamabhizinesi vanongokwidza vatengi, havana kwavanozokwanisa kuinda kana kuita kuti varambe kukwidzwa kwemitengo iyoyo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDefra University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Nezuro pasi rese raicherechedza zuva revafambi pasi rese reInternational Migration Day, iro rinocherechedzwa musi wa18 zvita gore rega rega, nechinangwa chekutarisa mafambiro ari kuita zvinhu pamusoro pevanhu vanofamba nekutama pakati pemiganhu. Mukuru wesangano reInternational Organization on Migration, muzvare Ami Pope, vakatura mashoko avo vachiti vazhinji vanofamba kuenda kunyika dziri kure vanobatsira kuvaka ikoko uye havawanzokanganwa kumusha kwavakabva. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachishanda nesangano reMTC USA, amai Lucy Chikowero, kuti tinzwe maonero avo.
Ini ndinoona sekuti zviri kubatsira zvakanyanya both economy yekunenge kwaendwa nekwabviwa, nekuti migration yacho inenge ichisimudzira. Tikatarisa kuri kuendwa kwacho, tinogona kuona kuti working age population inosimukira. Sezvo tichiziva zvakare kuti kunyika kwedu sekuZimbabwe ikonomi inonyatsomira zvakanaka, mari dzashandwa dziya dzinodzoswa zvakare kumusha, zvobatsira kuraramisa mhuri dzasara kuZimbabwe. Tichitarisa even development chaiyo, vanhu vanenge vakakwanisa kuvaka dzimba, vachikwanisa kurapisana, vachikwanisa zvakare kuendesa kuchikoro. Saka kufamba uko kwakaona kuchibatsira zvakanyanya. Uye zvinhu zvakare kune vanenge vafamba zvinodzafamba apota, but zvakare unodzidza zvakawanda mukufamba imomo. Unoona good governance, unoona proper running of institutions, zvinoita kuti tidzidzewo nekutorawo zvakanaka kune dzimwe nyika sekutaura kwaanongoita kuti the world is now a global village.
Ndingadawo kubvunza kuti hapanawo here matambudziko angasanganikwa nawo anokonzerwa nekufamba kwaveko kwanyanya mazuva ano ikoko?
Matambudziko akawanda. Tiri kuwana dzimwe mhuri dziri kuparara sezvo zvinenge zvakuti amai kana kuti baba ndino vanenge vafamba kuenda kune dzimwe nyika. Toona zvakare nyaya dzemental health. Nekuti uri kuenda kuenvironment yausingazivi uye vanhu vari ikoko havakunzwisisi culture yako nemakuriro awo akaita. Saka kuadjust ikoko kunokwanisa kunetsa. Togozoona vamwe vanotambura nenyaya yemapepa chaiwo ekuti vagare zvakanaka munyika dzavanenge vaenda. Saka izvozvo zvinhu mamwe emachallenges anowanikwa mukufamba umu.
Shoko ramungape rekurudziro chizvarwa cheZimbabwe chiri kushuvirawo kubuda kana kuendawo kunyika dzekunze kunoshava nekushanda ikoko nderekutiwo kudi?
Ramba uchigogodza zvinoita. Dzimwe nguva zvingaratidze sezvinorema asi usadimbudzire. Zvikuru sei ndinoona kumusha kune dambudziko chirwere chechatingakuti chiri kenzara chatibata chekuti vanhu vanofunga kuti vanokwanisa kubhadhara their way out. Nekubhadhara vanhu but ukada kuvazoita unhu ihwohwo unoswera wave mujeri kana kuti unoswera wakandirwa panze kunyika dzevamwe.
Avo vange vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachishanda nesangano reMTC USA, amai Lucy Chikowero. Vange vari parunhare kuWisconsin Madison naEvans Sininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndaini ndachida kungotaurawo kumhuri yeZimbabwe kuti regai kunyanya kushora chamisa, regai kunyanya kushora pati yeCC. Munozviziva kuti murume uyu ari kurwa nemhondi dzeZANU-PF. Ari panguva yakaoma ari kuzama aone pavanogonera. Tarisa izvezvi zvakarongwa neZANU-PF kuti iri kurikola ma MP nemakansela ese ACC. Vedu vezvimwe zvinhu ngatinzwiranei tsitsi. Iyi pati yedu ngatimireiwo naye tisanyanya kushora. Ende futi hazviiti kuti atiudze kuti ndikuronga zvakati ndikuronga zvakati in public. ZANU-PF inobva yamhanyirira kumberi. Saka mhuri yeZimbabwe chikumbiro kuti musanyanye kumushora murume uyu because ari kurwa nemhondi.
Ya ndinoda kuti nditaurewo mashoko ari kutaurwa nawamutata. Wamutata ndiri kuona vari kutaura mashoko wakarerekera kusisi wachiedza kublema pakuti zveiri kuita haisi kubuditsa maresolutions pane zviri kuitwa neZANU-PF. Position inovamutata wanofanira kunge vari kutaura nekutsiura ZANU-PF zveiri kuita because ndiyo iri kukanganisa. Saka ivo mukavatarisa vamutata havasi kutarisa zviro zviri kuitwa neZANU-PF. Kukanganiswa kuriitwa neZANU-PF waakutarisa kuti CC inofanira kunge ichitaura maresolutions anokwanisa kubudisa kundutso pane zviri kukanganiswa neZANU-PF. Handiyo nguva yavanofanira kunge kwaari kutarisa kwavanofanira kunge wakatarisa. Ndatenda.
Mamuka sei paStudio 7, mamuka sei. Ndoda kutaurawo nezveTripleC. TripleC ngaibude muparliamendi. Ngairegedze kuda kuita zvido zvayo wachipiwa mari wachingoshandisa zvekuti wakatumwa nevanhu. Ko wakarikoliwa wacho vanga vasina kutumwa nevanhu here? Iko zvino wachanzwikwa nani iko zvavasara vari washoma-shoma kudaro? Zvakangofanana ngawabude muparliamendi imomo. Wakangoita nharo wakada kutaura wachipikisa. Ingazani iri kungotumira mapurisa wachiburiswa muparliamendi zvechisimba. Saka hazvinazvo zvakambosiyana. Havana difference yavachambogadzirisa muparliamendi nokuti vanongoramba vachishedzerwa mapurisa vari washoma kudaro. Ngavatongobude Triple C ngaibude mparliament, please please tapota tisu ma supporters takakutumai. Budai mparliament musiye zanu irimo.
Mangwana ni mangwana ni Studio 7 mamukasi. Tiri kuchemawo nenhau yechipinge mapasipoti uri wawandisa. Kuti vanesondo chairo ndakamirira pasipoti. Hatina mari yokuti tidhize, vari kuda $56. Tinovata nokumuka tiripo asi hei. Tinovemba kudai akagara ari kuchipinge. Number 2, tinokumbirawo CCC ibudise vanhu vari muparliament. Itevedzere zvido zvedu. Hapana zvavari kuita imwomo nokuti vanongozodzingwa. Vamwe vakarekodiwa, saka the best way kutoti vabude.
Hehehe, ndaseka zvangu ine. Saka muchaita sei kana George Charamba, muchaita sei kana Mavaza, Rafare Marapira, muchaita sei, muchaita sei kana Chris Mutsvangwa, njuma yenyu, svikiro renyu zvarabhudhunzwa kuenda kusadhaka. Muchaita sei, muchaita seiko, muchaita sei, Sanyara.
Ndini sheve dzakura chimbotibvunzira vamunangagwa kuti idzo futi dzavanotenga idzi vachiti tapiwa nechaina mahara vadombogwanani muzimbabwe mhandi yavo ndiyani vakabvisa vamugabe pachigaro nechisimba vachiti togura kutonga iko zvino vakukona kutonga mugabe vaishandisa njere kusaka njere dzavo dzavanadzo nenge dzipi dzokuuraya vanhu here kana dzokuuraya nyika nokuti nyika yafaka hapana chetinoona chavanobudisa kubva 2017 kusvika izvezvi nyika yakanga ita marara saka chimotibvunzawo chikuti futidzi vanombogwanani futi dzidzi vanombogwanani kana ino kubvisa vanhu mupurazi mavo ngavataura kuti achati munhu mupurazi mangu tozva kuti aicha zezimbabwe
mangwanani mangwanani vawande mangwanani mangwanani vateri Studio 7 tinonza kuti vamunangagwa vakatenga zvombo kubva kuchina kana kuti vakapiwa zvombo nechina asi zviri pachena kuti zvese zviri kuna vamunangagwa vari kudenha sadhaki vari kuona simba resadhaki kuti inoitei nekuti zvombo izvo zvinodei izvizvi zvavari kuita chechipiri hama dziri dziri muparliamendi hazvichina chikonzi chokuramba vari muma vari kurohwa nokudzingwa nokurikolewa izvino apfuurira atorikola zvemumwe meya zvinoratidza kuti hava varimo zvakanaka kuvasiya varimo kungoita withdraw pane kuti zvizoita sekupomerwa mhosva asi vakadii panongoita withdraw vosiya ava voita zvavanoda
mangwanana akanaka mangwanana akanaka pastudio 7 apo ndini shoma shoma zvangu zvandoda kuti nditaure kumhuri yese yezimbabwe nekuvatungamiriri apo vezanu pf apo vanoti chiwenga ziyambe ziyambe kazembe kazembe kana imi mechiregera munangagwa achitora vana vake vachisa mukabhineti yezanu pf ivo vasina kurwa hondo imi mechiti nyika inotongwa nevanhu vakaenda kuhondo saka vana vamunangagwa vakaenda kuhondo here ndinoda kubvunzawo iwe chiwenga nakazembe kazembe newewe ziyambe ziyambe kuti munditaurire ipapo kuti vana vamunangarwa vamakaisapo kuti vave masekretari wekufinanzi nemapurezidenti wagadhi nemukuru wekumasoja vakarwawo hondo here ndinokumbirisawo kuti mundiudze iwe chiwenga nakazembe kazembe naziyambe ziyambe nemi vose vanomira nezanu pf kuti vakadii kukutenderaiwo kuti muise vana venyu pazvigaro izvozvo muchirega munangarwa wachiita achisa vana vake pazvigaro izvozvo kureva kuti nyika iyoyo yaaikwa munangarwa here ndiri kubvunza chiwenga nakazembe kazembe naziyembe ziyambe nemi vose vatsigiri vezanu pf kuti nyika yaaikwa munangarwa here ushe here hunonzi ndehwekwa munangarwa kana kuti inyika yezvizvarwa zvezimbabwe
ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindebele